manera kana kamuri ye Zimbabwe ino i studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chivabvu 19/2022 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Cycle ya EWF yakapera namaji. Kati azvive kuti vapinda muprogram. Isiti ezvirimende takaona kuti pane dzimwe nzvimbo dzakabatwa nedrought. Saka takabisa hatina kumira distribution. Tichida kuona zvichiwa kuti hapana munhu anofanira kugara mune mutsvaka. So Ma area zanga chikabva ne WFP up to end of March. Takaita takeover ishu as government. And we are now feeding people in the area that we are being covered by WFP.
Zimbabwe inoteve kusimudzira mabasa ekubatsira vanhu nechikafu mushure mekunge chibvumirano chekubatsira vanhu chayakaita ne World Food Program chapera muna kurume.
Tachingoti tichitarisira kuti chikaitawo food grass fee chinge ane marisa ari mumamaketi medu tichitarisa kuti ndoo yakave rinenge riri dhora racho
mutengo wechingwa wotarisirwa kuwedzerwa mangwana
dare reparamende rinokwanisa kuita simba iroro nekuti tikanidai kuri kuti madzimambo iwayo avanoda kuti vagadzirise vanogona kuvapa simba riri pamutemo inonzi pachirungu statutory instrument
Mufundisi Raymond vokurudzira kuti paramende kwete madzishe vagadzirise nyaya yegukura hundi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru mubazi rezvemagariro evanhu vaSimon Masanga vaudza dare reparamende kuti sangano reWorld Food Program rakamira kupa Zimbabwe chikafu muna kurume kunyanga hazvo vamwe muhurumende vari kuti richiri kubatsira. Mushure mekutora mhiko vamasanga vati hurumende haisi kushaya hope nenyaya yenzara iri mune dzimwe nzvimbo munyika uye inoti hapana munhu achafa nenzara Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera
Chikwata ichi chakasvika munyika kutanga kwesvondo rino chakauya kuzoongorora kuti Zimbabwe iri kutevedza gwara here pakuchera nekutengesa mangoda uye chiri kuita misangano nehurumende makambani anochera mangoda masangano anoshanda akazvimirira uye vanhu vanogara munharaunda dzine mangoda nhasi chikwata ichi change chakatarisirwa kusangana nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa asi musangano uyu hauna kuzoitwa nezuro chikwata ichi chakasangana nemasangano anoshanda akazvimirira Nema kambani anochera mangoda kudunhu reManicaland mukuru wesangano reCenter for Research and Development vaJames Mupfumi vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo dzimwe nengo dzesangano ravo dzakapinda mumusangano wane zuro kwamarange
dambudziko ratinaro ndiro rokuti zvinhu zvacho zviri kukwira maraw materials
Tine urombo munyori mukuru mubazi rezvemagariro evanhu vaSimon Masanga vaudza dare reparamende kuti sangano reWorld Food Program rakamira kupa Zimbabwe chikafu muna kurume kunyange hazvo vamwe muhurumende vari kuti richiri kubatsira vamasanga vanoti hurumende iri kuona kuti hapana munhu achafa nenzara uye yatangawo kubatsira Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera
Vamasanga vange vari kutsanangurira komiti yeSenate inoona nezverunyararo matano ari kutorwa nehurumende kuona kuti hapana munhu achafa nenzara sezvo nyika isina kuwana goro rakakwana. Vamasanga vati havasi kushaya hope nekuti kunyange hazvo dzimwe nzvimbo dzisina kuwana goro munyika mune chipage chakakwana. Vati hurumende pari zvino iri kubatsira nechikafu vanhu mamiriyoni mana kusanganisira avo vaibatsirwa neWFP iyo yakamira kupa vanhu chikafu muna kurume sezvainge yatenderana nehurumende.
Takagara pasi ndokutarisa results eZimbabwe zvakabuda muongororo yeZimbabwe assessment kuti vanhu vachange vane dambudziko rezvekutya vangani. Ndokugara pasi neWFP ndokuita joint targeting tiri pamwe chete, and tapedza joint targeting we then came up with a figure yevanhu vatakaona kuti under the Zimbabwe ndo vanga vachida kubatsirwa. So joint targeting yakatibatsira chaizvo kuti takakwanisa kupana maareas yekuti mudistrict iri WFP iri kukavha wadhi yakati yakati yakati, government inokavha wadhi yakati 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 yakati, and we implemented the DC response kubva majimaizi rapera kusvika tasvika papik hanga period ya January, February na March. Cycle ya WFP yakapera muna March, but it has very kuti vakuda muprogram kwete. Isusu as hurumende takaona kuti pane dzimwe nzvimbo dzakabatwa nedrought, saka hatina kumira distribution tichida kuona zvichiwa kuti hapana munhu anofane nzara mune muzimbabwe. So maareas anga achikavhwa neWFP up to end of March takaita take over isu as government, and we are now feeding people in the areas that were being covered by WFP.
Vamasanga vati pari zvino Green Marketing Board ine chibage chinoita kuti vaenderere mberi nechirongwa chavo chekupa chibage kune avo vane nzara. Pasi pechirongwa ichi munhu wega wega mumhuri anopihwa makirogiramu 10 echibage. Vatiwo chibage chinopihwa pachena pasingaitwe zvematongerwo enyika. Kunze kwechirongwa chekupa vanhu chibage pane zvimwe zvirongwa zvinobatsira kurwisa nzara zvakaita seharmonized cash transfer program icho chiri kubatsira vanhu zviuru makumi manomwe nezvishanu. Vamasanga vati kutanga mwedzi unouya mari inopiwa mhuri ine munhu mumwe pasi pechirongwa ichi ichakwira kusvika pamadhora makumi maviri kuamerica, uye mhuri ine vanhu vatatu inenge yavi kuwana madhora makumi mashanu ekuamerica. Vatiwo vaisifunga kuti nzara inobata vanhu kumaruwa chete, asi vakaona kuti izvi handizvo, nekudaro vave kupawo vane nzara mumadhorobha chikafu. Vamasanga vati vakambotanga vachipa vanhu chikafu, asi pari zvino vave kuvapa mari kuti vazvitengere chikafu vega.
People vanoenda kuzvigayo vachinogaisa, but kutown people buy minimum, and we felt it was easier administratively to distribute money.
Vaenderera mberi vachiti vanobatsirawo vapoteri zviuru gumi nezvishanu vari patongogara refugee camp nechibage. Vamasanga vati chichemo chavo chikuru inyaya yekuti vanopihwa mari shoma nebazi rezvemari kuti vatenge chibage, asi vakati chinofadza ndechekuti Grain Marketing Board hairambi kuvakweretesa chibage kana mari yavo yapera. Vachitaurawo pamberi pekomiti iyi mushandi mukuru mubazi rezvekurima muzvinafundo Obed Jiri vati uwandu hwechibage chakakohwa gore rino hwakadzikira nezvikamu makumi mana nezvitatu kubva muzana. Vatiwo dunhu reMashonaland West ndiro rega munyika rine chikafu chakawanda kudarika charinoda kana kuti surplus. Mashonaland Central neEast ane chibage chakawanda, asi ane mamwe matunhu madiki asina chibage chakakwana. Masvingo, Matabeleland North neSouth haana chibage chakakwana. Vajiri vati kunyange hazvo nyika yakawana chibage chisina kukwana, chibage chiri munyika chinokwana kana vabatanidza nechiri mumatura eStrategic Grain Reserve. Asi vati zvakakosha kuti hurumende nemakambani anogaya hupfu atange kutenga chibage chinosvika kana kudarika matanu zviuru mazana matatu kubva kunze kwenyika, vachiti izvi zvinobatsira nyika zvikuru.
Millers and stock feed manufacturers should access or should be allowed to access foreign currency as well as use their free funds for grain importation.
Vanogaya hupfu nekugadzira chikafu chezvipfuyo vanofanira kupiwa mari yekunze kana kubvumidzwa kushandisa mafree funds avo kutenga chibage kubva kunze kwenyika.
Vatiwo hurumende inofanira kuona kuti GMB yatanga kuendesa chibage kunzvimbo dzisina chibage chakakwana kuti vanhu vasafe nenzara. Nzvimbo dzine nzara yakanyanya dzinoda rubatsiro nechimbi chimbi dzinosanganisira Chimani Mani, Bikita, Zaka, Baitbridge, Matovo, Ulilima neMangwe. Komiti ichanyura gwaro rayo iro ichatura kudare Senate uko richazeiwa uye makurukota anechekuita nenyaya iyi ozotora matano pamusoro pezvisungo zvinenge zvabuda mu Senate. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Masangano evanogadzira chingwa azivisa kuti mutengo wechingwa uchawedzerwa mangwana kubva pamadhora emunyika mazana matatu nemakumi mashanu kana kuti 355 RTGS parofu kusvika pama RTGS mazana mana nemakumi mashanu nemashanu kana kuti $455. Izvi zviri kuuya mushure mekunge Econet yawedzerawo mutengo wekushandisa nhare mbozha. Mukuziyane zvenyaya yekukwira kwemutengo wechingwa iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri weBakers Association of Zimbabwe waWellington Peyama.
Dambudziko ratinaro ndiro rokuti zvinhu zvacho zviri kukwira, maraw materials zvatinoshandisa zvinova zvinhu zvino zvatinowana nemari dzekunze zvakafana yatinoti foreign currency. Saka dambudziko ratinaro ndirokuti pari zvino nekumbochinja kwankwaita system yelike kususpende kwankwaitwa maloni zvinova zvinhu zvakatomboafekta kushanda kwatanga tichiita, uyezve nenyaya dzeglobal crisis iriko iyi mapraizi emafuta akakwira zvisingaiti. Munoziva kuti anga achingoitawo marinita dhora kuamerica iko zvinozi tatoo kumadhola 60 ikokoko. Saka izvozvo zvese zviri kukontribhuta mukukwira kwechingwa, uyezve tinenge tine mari yedu isina kugadzikana yamuri kutaura kuti kuenda pa450 apa. I450 mari yakawanda chose zvichienderana neuremu hwatinenge tichidziri kuitika, nekuti mari zhinji dzinoretwa muno munyika tine vanenge vachishandisa musika mutema.
Asi chingwa chinonzi nehurumende chakakosha, hamukwanisi here kuwana mari kuReserve Bank of Zimbabwe?
Mari inoneta kuwana, zvinhu zvakakosha zvakati wandei. Saka tikada kutarisa kukosha kwese kunoita zvinhu, tinozoona kuti dzimwe nguva maapplications anoitwa, dzimwe nguva haazonyatsokusvika akakwana sekurunga kwatinenge takaita zvichienderana nekufidha kwatinoita mhuri yedu yeZimbabwe sevabiki vechingwa. Uyezve tine vavechidiki kunyanyanya vatinomira vechidiki vari mumaguta madukwa havana zvinzwisise zvemaforex auctions, havazvinzwisise kuti zvinofamba sei. Saka kana asingazvinzwisise izvozvo, nhamo ndiyo imwe chete yekuti tinoda kuti titengese chingwa, asi tichitarisa kuti chizokwanisa kuti varidzi vanoda maraw materials vakwanise kuzowana mari yavo vachivhaluata kune kumaus. Ndando dambudziko ratinaro iroro yengu, tine rubatsiro rwatinowana kuhurumende asi haruna kunatsokutikwanira nekuda kwokuti kune vakati kwandii vanobatsirwa nehurumende munyaya yakadai.
Saka chiri kuwedzerwa kubva pamari kusvika pamari apa?
Iko zvino tiri kungofamba tachingotitarisira kuti chikaitawo 4 glass feet zvichienderana nemari dzaari mumamaketi medu, tichitarisa kuti ndo rinenge riri dhora racho, kwete kuti kuri kuda kwedu asi kuri kuda kwevandataura vanova vanotiita kuti vanodetemaina kuti tifambe. Asi hachisi chido chedu kuti zvinhu zvinge zvichikwira, tinotarisira kuti hurumende ichamira nesu sezvainosimboita makore ese ikati prioritizawo munongono zvinhu zvacho zvichidzikawo.
Mutungamiri weBakers Association of Zimbabwe waWellington Peyama vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mufundisi Reimotsi veBaptist Church vanoti dare reparamende ndiro rinofanira kutungamira mukugadzirisa nyaya yegukura hundi kwete zvakataurwa nemutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda nezuro zvekuti madzishe uye veNational Peace and Reconciliation Commission vagadzirise nyaya iyi. VaMudenda vakataura mashoko aya kumusangano wekomisheni yeNPRC muHarare. Vakati dare reparamende rine shungu dzekuda kuona nyaya dzekukura hundi idzi dzichigadziriswa. Hurumende yamushakabvova Robert Mugabe yakamboitawo imwe komisheni yekutsvakurudza yainzi chihamba kwekomishen asi nyika haina kuziviswa zvakabuda mutsvakurudzo iyi. Mugore ra 2011 masangano Aside Watch ne International Association of Genocide Scholars akati tsvakurudzo dzavo dzinoratidza kuti chiitiko chegukura hundi chinofanira kutariswa semhosva yekuurayiwa kwevanhu vakawanda kana kuti genocide. Vanhu zviuru makumi matatu vanofungidzirwa kuti vakapondwa kubva muna 1983 kumateveleland nemidlands nemauto e5th brigade. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zvininga abata vamotsi.
Chokwadi chaicho chaicho ndechokuti nyaya yacho yegukura hundi zvinoita fanika tiri kuibatira padumbu tisingai rudumire tiende nayo kuti tinosvika kumagumo nayo nekuda kwekuti kana paine chiitiko chakaita vanhu vanotanga kunyatsorwizichite nechiitiko kuti vagozokwanisa kuti vanochigadzirisa sei. Nyaya dzegukura hundi hadzina ruda kubvunza kuti chii chakamboitika. Saka kugadzirisa kwacho ndinoona kunge zvine chakavandika mazviri.
Tinovana Healing and Reconciliation Commission vari kunzi vatarisanewo nezvazvo. Zvamunofungawo imi kuti kunzi zvinhu zvigogadzirisika zvakanaka ndezvipi?
Chokwadi chacho ndechekuti National Peace and Reconciliation ndo ine simba nemurau inoita kuti vave ndivo vane simba rekugadzirisa zvinhu izvi nekutaurira hurumende kuti zvinhu zvakamira pakuti zvinogadziriswa pakuti. Zvino tikaisa National Peace and Reconciliation padivi totora madzimambo, toti madzimambo ndo vaakuita. Chokwadi chacho ndechekuti kuona kwangui hapana chokwadi chakajeka kuti chii chida kuitwa. Nekuti madzimambo iwayo ari kunzi ngavagadzirise, ndivo vanhu vacho vari kunzi vakakanganisirwa kubvira pekutanga.
Ko iro dare reparamende harigoni kupiwawo masimba here ekuita mutemo wekuti izvi ngazviitwe zvigadziriswe zvipere?
Dare reparamende rinokwanisa kuita simba iroro, nekuti tikati dai kuri kuti madzimambo iwayo avanoda kuti vagadzirise, vanogona kuvapa simba riri pamutemo inonzi pachirungu statutory instrument, kana kuti my extraordinary powers a president, kuti pane ma serious issues anenge achida kugadzirisa. Zvinogona kuitwa izvozvo, but you can't give willy nilly or isina basis yelegal framework kuti zvinhu zvinogadzirisa. Kana vakawana zvavanowana, kana vakange vaine zvavanozviita, vanozozvidzorera sei kuti zvigadziriswa kana pasina murova wacho? Anosungwa nemurova nezvavanenge vataura ndiani?
Mufundisi Reimotsi veBaptist Church vari parunare kuvulawayo naIvan Zvininga weStudio 7. Botswana Statistics Agency inoti mitengo yezvinhu munyika iyi yakakwira nezvikamu zvitatu nechidimbu kubva muzana kana kuti 3.5% zvasiya vakawanda munyika iyi kusanganisira zvisvarwa zveZimbabwe vaomerwa neupenyu. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Chizvarwa cheZimbabwe muzvare Florence Manzungu avanogara muguta reGaborone muBotswana vanoti kukwira kwemitengo kwezvinhu kuri kuitika munyika iyi chisonekwi.
Kukwira kwaita zvinhu munyika yeBotswana zvinhu zvinokatyamadza zvikuru zvatanga tisati tambosangana nazvo. Kubva tichipinda muno muBotswana, takapinda muno muBotswana 2004, zvinhu zvakaita semafuta okubikisa takanga tichitenga ne7 pula chigubhu che2 liters, asi tikatarisa pari zvino tichasa kukwira kwakaita mitengo yezvinhu zvakaita zvakaita sezvatinorarama nazvo mazuva ese mugore rino zvinenge zvakwira kakapetwa.
Kukwira kwemafuta edzimotokari kuri kupa kuti mitengo yezvinhu iite chamuramba mhuru. Mafuta edzimota aitengwa nemapula manomwe muBotswana rita rimwe chete akakwira katatu mumwedzi miviri yapfuura kusvika pamapula 15 ane chidimbu kana kuti 15.54 parita rimwe chete. Mukuru mubazi rinoona nezvemhando dzemoto reBotswana Energy Regulatory Authority vatsepa Munare vanoti hondo iri pakati peRussia neUkraine ndiyo yaita kuti zvinhu zviite manyamamire nerongo.
Tisu tiri vatengi yemafuta edzimotikari sezvo tisina migodhi yemafuta munyika. Saka zvinhu zvisina kumira zvakanaka kunyika zvatinotenga seRussia neUkraine hapana zvatingaite.
Gurukota rinoona nezvemari muBotswana muzvare Peggy Sirame vaudza Studio 7 parunare vari muHaburoni kuti kukura kwezvinhu pasi rose kana kuti global inflation kuri kukwidza mitengo yezvinhu zvakakosha zvakaita sechikafu zvekufambisa nekushandisa.
Kukwira kwezvinhu pasi rose ndiko kuri kuita kuti nyika dzose dzicheme misodzi yeropa nokuda kwekudhura kwemafuta edzimota, chikafu nezvishandiswa.
Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaGilbert Ndawa avanorarama nekuita mabhindauko akasiyana siyana vanoti kunyange zvikaoma sei vachagomera varimo.
Kukwira kuri kuita zvinhu muBotswana tiri kukuona, asi chinoitika ndechekuti tiri kutoita inonzi gomera uripo nekuti tinotoona zviri nani kuramba tingotori muno tichisenza nekuti ndiko kwatiri kusenza tii. Saka patinenge tiunganidza nekuwana pashoma ipapo panotoraramisawo avo vari kumba.
Vaenderera mberi vachiti zviri nani kunhongera svosve nemuromo muBotswana nokuti zvichiri nyore kutsvaga mabhindauko munyika yevatorwa iyi pane kumusha.
Uyezve tinotoziva kutoti nyangwe zvikaoma zvakaita sei kudzokera kumba kunorema nekuti kumba kwachona tinenge tisina pekunoti tinoshanda tichikwanisa kuwana semararamiro ari kuita ivo vari kumba nekuti vajaira mararamiro ikoko.
Mhuri yevanhu vana inonzi yave kuda mari inosvika churu chimwe chete chine mazana masere chemapula. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia inoti kusvika pari zvino mauto eUkraine chiuru chimwe chete nemazana manomwe nemakumi matatu kana kuti 1730 akanda zvombo pasi mudunhu reMariupol paZafostal Steel Plant. Sangano reRed Cross rinoti riri kunyora mazita emauto ose akanda zvombo pasi. Ukraine haisati yapadivi rayo pauwandu hwemauto ave mumaoko eRussia aya. Russia iko zvino yave kurwisa zvakasimba kumatunhu ari kumabvazuva kweUkraine anoti Donbas, Mikhailo nePodolyak. Ukraine inoti nhaurirano dzekumisa hondo dzinoitwa chete kana Russia yatenda kuburitsa mauto ayo ose. Vakuru vakati mudzimu wakuparonda watinunzi dzikudya. Vamwe vachiti kamoto kamberevere kanopisa matanda mberi. Vakawanda vanongorora zvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi vanoti hurumende inofanirwa kuona chaiparonda kuitira kuti igadzirise nguva ichiripo matambudziko ezveupfumi hwenyika ayo vanoti anogona kusvitsa kuti kunge uine kusagadzikana mumamiriro ezvematongerwo enyika sezvinoitika kune dzimwe nyika. Munyika vamwe vari kudaidzira kuti dai maitwa nhaurirano kana hurumende dzemubatanidzwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano remedia center vaNST Mudzengi pamwe nevanongorora zvematongerwo enyika vachishanda nebato rezano PF vagadzira chirumhanzu. Tatanga nekubvunza vamudzengi kuti vanoona sei nezvematambudziko ari munyika.
Nyaya dzezveupfumi tingazvipatsanuri nenyaya dzezvematongerwo enyika, zvinhu zvinofambirana. Saka kana taakutaura nyaya dzeupfumi ndiri kutotaurawo nenyaya dzezvematongerwo enyika. Ndosakei hurumende dzichipinda mukusarudzwa maererano neurongwa hwedzinenge dzinahwo maererano nokufambisa upfumi hwenyika, hurumende wo dzichibviswa dzimwe dzichibviswa kuburikidza nesarudzo nekuti zvinenge zvakundikana kunatoita kuti zvemamiriro oufumi hwenyika oufumi hwenyika hufambire vanhu zvakanaka kuti vanhu vawane chikafu kuti vanhu vawanewo mitengo isinganyanyi kuparadza homwe dzavo nezvimwe zvakadaro saka nyaya yezveufumi hwenyika haitombosiyani nenyaya yezvematombo zvenyika
vachiri mumhanzi munoti nenyaya iri mudariro yemashoko ataurwa navamudzengi
hongu iyi chokwadi kuti nyaya dzezveupfumi hadzigoni kusiyana nezvamatongerwo enyika asi chiripo igaro ziva kuti nyaya yezimbabwe kana takutaura nezvamatongerwo enyika ine nhoroondo yayo ine history yayo pachirungu kuti situesheni kana kuti mamiriro echimiro chezveupfumi hwenyika yezimbabwe nhasi uno chii chakakonzeresa chakakonzeresa mune nyaya iyi mukatarisa ku1980 tatichifamba zvakanakanaka kusvika tazoita nyaya dzeminda idzidzi kubva ipapa apa zvinhu hazvina kuzomira zvakanaka nekuti vaya vakatorerwa minda ndo vangava nechauviri ndo vanga vakabata churu saka kubva ipapo zvikanzi aha matitanga matitena ndopakauya nyaya dzamasanctions aya nanhasi uno kubvira patakatora minda masanctions iyawo aripo saka itsutsuru tsutsuru
vamudzengi tiri kunzwa vachirumhanzo vari kusimudza nyaya yezvirango zveupfumi iri kunzi nevamwe inyaya inongoshandiswa nezanupf panenge paoma zvino munoti
panyaya yezvirango zveupfumi zvendingataura nezvekudzokera kune zvakambotaurwavo nemutungamiriri wenyika vamunangagwa vakati hatingarambi topomera zvirango zveupfumi tinofanira kuwana zvekuti tiite nekuti tikangoti zvirango zveupfumi zvirango zveupfumi vanhu vari kuzagwa vari kufa vachingenzi zvirango zveupfumi panofanira kuti pagadzirise vamunangagwa vakatidaro kana hatingarambi topomera zvirango navamutsvangwa vanova mutauri wezambia vakatotaurawo vakati kana iweongoramba uchiti nyaya dzezvirango nyaya dzezvirango wakundikana unofanira kupinda zvipo kana uripo gadzirisa nyaya dzacho ndezvekauri mutungamiriri vakadaro vamutsvangwa kuna vamugabe saka izvozvo zvinopindura zvataurwa navachirumhanzi vataura vakati ivo zviri kubva kunyaya yekugovewa kwevhu hongu kana zvakadaroka ngatichinyatsoigadzirisa
vachiri mumhanzi manzwa mashoko ayo nevamwe vari kuti zanup f inongosimudza nyaya yezvirango panenge paoma zvinhu
aiwa hangu izvo ndokunga vanodaro vanenge vatinganyatsokunzwisa kuti tinosimudza nyaya yezvirango panenge paoma hangu izvo vanhu vanofanira kuziva kuti makambanizi ainge ari muno kunonzi ikoko kunofanira kunge kuchirukwa mabasa aiva ananani uyezve aimploya vanhu vangani uyezve ivo vanhu vatema vobuda muzimbabwe vanga vakaenda kuzvikoro zvekundoita chiyo mukazekerasa pasi rese iye zvino ikonomi the way yayava kuraniwa nandiyo kuti kwava netumabhizinesi tudiki 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 saka zvireva kuti umwe noumwe iye zvino anofanira kunge ana maskills anokwanisa kunge achiita saka tikava nepfungwa dziya dzekuti hurumende inofanira kukireta mabasa akusina pasi rese
vamudzengi matanho apa hamungakurudzirawo kuti datorwa kugadzirisa dambudziko
nhaurirano ndodzakakosha asi nyaya iripo haisi yekuti nhaurirano dziitwe ndeyekuti dzoitwa sei dzinofanira kuitwa pachena
vachiri mumhanzi dambudziko ringagadziriswa sei iri
hapana chakashata vana vomunhu kavakataurirana kana nyika ikava nechido zvizvara zvozvingazvigadzirise asi kanhaurirano inovapo kana uchinge wauya mudare racho
vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanup f vagadzira chirumhanzu pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano remedia center vaernest mudzengi vaviri ava vanga vari parunhare muharare nestudio 7 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare zimbabwe inoti yave kusimudzira mabasa ekubatsira vanhu nechikafu anga achiitwa neworld food program muchirongwa chakapera muna kurume mutengo wechingwa wotarisirwa kuwedzerwa mangwana Mufundisi Raimoti vokurudzira kuti paramende kwete madzishe vagadzirise nyaya yegukura hunde. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zitobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyalamukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhlaka 19 kuNkwenkwezi 2022. Igama nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
kungaba kungayisiso singwa kuphela esingakhwela, izinto nje sokulamaziki kumbe sokulezinyanga sibona ke intengo yezinto ikhuphuka.
Intengo yesinkwa ikhangelelwe ukukhuphuka kusasa isuka kumadola eZimbabwe yaphezu kwamakhulu amathathu $345 isiya kumakhulu edlula amane lengxenye $455. Abahlaziya ezokhetho bathi abantu abanengi abaladlabuzane lokubhalisela ukuvota ngoba bengathembi indlela lolukhetho oluqhutshwa ngayo eZimbabwe. Ele Russia lithi kulamasotsha kwele Ukraine edlula inkulungwane lengxenye 1730 asezinikele kumabutho alo edolobheni leMariupol. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Intengo yesinkwa ikhangelelwe ukukhuphuka kusasa isuka kumadola eZimbabwe yangamakhulu amathathu alamashumi amane lanhlanu $345 Zimbabwe dollars isiya kumakhulu amane alamachumi amahlanu lanhlanu $455. Umkhokheli wenhlanganiso yamankampani apheka isinkwa iBakers Association of Zimbabwe, umnumzana Wellington Peyama, uthi bakubone kufanele ukuthi bathathe lelinyathelo ngoba intengo yezinto abazisebenzisayo ezigoqela ingqoloyi layo isikhwelile. Ekhuluma le Studio 7 namuhla, umnumzana Peyama wengeze wathi enye imbangela ikulahlekelwa luhlonzi kwedola leZimbabwe nxa liqathaniswa leMelika. Ngemali yaseMelika, isinkwa esisodwa sikhangelelwe ukuqhubeka sibiza idola elilodwa. Ukukhuphuka kwentengo yesinkwa lokhu kuza ngesikhathi intengo yezinto zonke ezigoqela impuphu, ichukela, amafutha okupheka lokunye layo iqhubeka iqansa ngesilinganiso esikhulu. Lokhu sokulethele uZulu weZimbabwe ubunzima obumangalisayo. Namhla khona inkampani kamakhalekhukhwini e-Econet ikweze impatalo yayo yokungena ebulenjini be-internet, okulinyathelo elikhangelelwe ukulandelwa ngamanye amankampani encingo yilobanini. Sixoxelo nobhalajikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU, umnumzana Jafet Moyo.
Umangalisa abanengi ke ukuthi isinkwa siyakhwela kusasa, kungaba kungayisiso singwa kuphela esingakhwela, izinto nje sokulamaziki kumbe sokulezinyanga sibona ke intengo yezinto ikhuphuka ngokuphuma kwelanga lokutshona kwelanga. ngoba phela imali esisebenzisayo khanya inkambo uyayala.
I-Connect layo sibone namuhla ikhuphula imbadalo yedatha yokusebenzisa umakhalekhukhwini ukungena ku-internet. Lithini ngalokho?
Kuzabangela ke ukuthi izinto zonke nje njengoba sikhuluma nje ngokukhuphuka kwezinto, ukuthi izinto zikhuphuke zonke ngokuthi ukuze ubhizinisi phela ahambe. Abantu basebenzisa ucingo. Umakhalekhukhwini yiyo ke indlela abantu abacommunicate ngayo ekhambisa ubhizinisi. Ukukhuphuka kwakhe, ukwengezelelwa kwakhe imali, kutsho ukuthi ke sesizabona ke singathi ngesilungu knock-on effect. Sizabona ke izinto zonke nje sesizathola ke intengo eyaphezulu. Abamabhizinisi ngokubazi kwethu abalozi lutho ama-prizes akhanjiswa ku-consumer ithe sezizathola nzima abamabhizinisi abadluzi.
Uhulumende uthi osomabhizimusi abakhuphula intengo laba basebenza lezitha bazama ukumgenqula, lina ngubani elimsolayo?
Akukutsha njalo ukuthi nxa umakanika esahluleka ukulungisa ke imoda abesesola ke isipanela azisebenzisayo akuqali, baningi ke abanjalo. Ngokubona kwethu ngama-policies amabi, akunamuntu olwisana lomunye lapha. Nxa sikhangela ke ezomnotho ukuthi ngubani ozambe esidukwini.
Umnumzana Jafet Moyo, ngunobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi, iZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU. Abenhlanganiso esebenza lozulu iUnion Trust of Zimbabwe bamanyanela bohlangothi lwezempilakahle kukhansili yakoBulawayo ekusunguleni umkhankaso wokulimukisa uzulu ngodubo lofuba osolusehlula eminye imithi abaluthi yi-drug resistant tuberculosis. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Emizameni yokumelana lofuba olulenkani lolu olwe-drug resistant TB, abe-Union Zimbabwe Trust baphakathi kokuhamba ezindlini belimukisa uzulu ezweni ngokuqakatheka kokuhlola lokwelatshwa ufuba lusaqalisa. Umqondisi we-Union Zimbabwe Trust, umnumzana Ronald Ncube, uchasisa kabanzi ngohlelo lolu.
Siyakhankasa, sivikela abakhokheli bezigaba ukuze izakhamuzi zaziswe ngokuzivikela kulo mkhuhlane ukuthi bengenza kanjani ukuze bathole uncedo ezibhedlela lemakliniki. Kule mishina yokuhlola lo mkhuhlane esizaphathisa ngayo amaprovinsi amathathu aguqula iBulawayo, iMidlands, leMatabeleland South. Abantu babanjwa lo mkhuhlane bazaphathiswa ngama-food hampers nangokucetshiswa ngokwelatshwa kwalo mkhuhlane nangokuvikela ukumemetheka kwawo.
Unkosikazi Sitshengisiwe Siziba obona ngezempilakahle kukhansili yakoBulawayo khasisa ngezibonelo zomkhuhlane wofuba.
Isikhathi esiningi umuntu uyabe ekhwehlela, ungakhwehlela okudlula amaviki amabili yikho lapho esiyabe sesicabangela khona ukuthi ungabe ule TB. Bese sithi ke laba babe HIV positive isikhathi esiningi nxa vele engavele ekhwehlela kumbe ilanga elilodwa kumbe ngamalanga amabili sihle sicabangele ukuthi engabe ele TB. Abanye uyakhwehlela, nxa ekhwehlela bese ekhwehlela isikhwehlela esilegazi. Abanye ebesecikezeka umzimba, uyabe engakhwabithi ukudla, abanye besekuginqa ebusuku.
Unkosikazi Siziba uqhubekele phambili echaza amaphilisi abelapha ngawo ufuba lokukhuthaza abantu ukuhlolwa kusasemasinya.
Bonakaliso engikhulume ngazo ayisikho ukuthi umuntu kumele athole zonke zona lezi izibonakaliso, kodwa kungavele kube lokukodwa kwakhona kuphela. Siyakhuthaza ukuthi abantu babuye bazohlolwa esibhedlela ngoba iTB phela siyakwanisa ukuyivikela njalo iyelapheka. Siyabe senzela ukuthi njalo ingamemetheki ngamandla. Umongi omkhulu kukansili yakobulawayo umnumzana Claude Kuphe uthi inani labantu abelatshwa iTB lababulawa yiwo liphezulu kakhulu ngoba bayabe bevele beneminye imikhuhlane egoqela eyezinso, inhliziyo leminye.
Okwakhathi sinxa sikhangele ispecial umnyaka lo odlulileyo 2021, nxa sikhangele iTB i-death rate abantu abafayo ngo-2021 baku around 16%. Nxa sikhangele iminyaka engu-5 edluleyo, i-death rate yethu kade iku-13-16%. Okunye njalo okwenzakalayo ukuthi okubangela abantu bafe yikuthi babele eminye imikhuhlane esithi ngama-comorbidities.
Ukhuphe uchaze ukuba izibonelo ze-COVID-19 le-TB ziyahambelana, okwenza abantu baphuze ukuyahlolwa belatshwe.
Okunye especially nxa sikhangele i-TB ukuthi izibonelo ze-TB leze COVID-19 zingani ziyahambelana. Konke kungumkhuhlane abantu abatshengisela ngokuthi kuyaba kulohlupho esifubeni, kwesikhathi bekhehlela, kwesikhathi bengaphefumuli kuhle. So abaningi abanye bangani ukubanjwa i-COVID-19 bayakwesaba, okwenza ukuthi nxa bengathi besizwa bengazwa kuhle, kukanti kwesikhathi kuyaba kuyi-TB bebesebesesaba ukubuya emakliniki.
Umhlaba jikelele ukhathazekile ngokuqansa kwenani labantu abafumanwa sebelomkhuhlane wofuba olwehlula eminye imithi olwe-drug resistant tuberculosis. Ikhansili yakobulawayo njengazo zonke indawo zelizwe ibhekane lalolu dubo. Kungalesi sizathu uhulumende lekhansili yaleli dolobho besungule uhlelo lokusebenzelana lenhlanganiso ye-Union Zimbabwe Trust, kwabekwa inkulungwane eziphose zifike $600,000 zamadola eMelika, i-$599,000 yokuqhuba lolu hlelo. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abahlaziya ezokhetho labeZimbabwe Electoral Commission bathi ukhetho soluphazamisa ezomvikela ngoba kulapho abantu beZimbabwe abasuke batshane khona. Abanye bathi njalo inengi alisela dlabuzane lokubhalisela ukuvotwa ngenxa yendlela lolukhetho oluqhutshwa ngayo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Abezethi bethetha abezombusazo umlando wokuthuthuzela uDlakela ngezikhathi zokhetho osokusiza abantu ukuthi bengasukumeli phezulu ukubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota. Bethi inani labantu abangasela ndaba lokubhalisa ukuvota elizweni lengeza ukuba abantu abasathembi inhlelo zokhetho lonke nje olwenzakala elizweni. Ekhuluma emhlanganeni weZEC, umsekeli kamholi weZEC umnumzana Rodney Kiwa uthi ukhetho lweZimbabwe soluyingozi kumvikela welizwe. Isiphathamandla seZEC umnumzana iTwele Sliigwana uchasisa ngasebekubone ebantwini beqhuba uhlelo lwabo lokukhuthaza uZulu ukuthi abhalise ukuthola ilungelo lokuvota.
It's anything that those who are active players in the fields, like the politicians, are more important. But the Zimbabwe Electoral Commission is being prepared for election activity, of which the limitation is also one of them.
Umeli wepinga North umnumzana Prince Dibeko Swanda usole iZEC esithi kuningi okumele kwenze ukuze umsebenzi wayo wamukeleke kuZulu.
Sizwile ukuthi iZEC itshele intatheli zezindaba ukuthi khona ukhetho kuleli lizwe soluyi-security threat ngenxa yokuthi abantu abasela themba ngama-processes awama-elections kuleli lizwe. Kuhle ukuthi lokho kubonwa yiyo iZEC, kakubonwa ngomunye umuntu, ngoba iZEC yiyo inhlanganiso okufuza ukuthi yenze ukuthi ukhetho kuleli lizwe luthemba kahle. Abantu bonke vele uthemba ukuthi nxa kuthe khona nithenge yabo yakhetha ukansila onguye okuthiwe yizeki nguye okhethiweyo kuyabe kunguye selisiwile.
Usibanda uqhubeke esithi kusobala ukuba izeki isekela ibandla elibusayo esipha umzekeliso wokhetho olusanda kwedlula olwama by-elections.
Qalisela kusilayigwana onguye u-CEO wakhona Liputo. Bengasitshela amanga bethi bona hayi no ngaretire esibuthweni ngamanga wona lawana. Because sonke siyakwazi ukuthi umuntu wonke oke waba libutho akayekeli ukuba libutho, uyahlala elibutho ngoba usena esiba kuthiwa i-reserve army. So uyabe engekho emsebenzini full time kodwa libutho ubuswa yibubutho. So asivumelane nini ukuthi khona wonke oke wangena esibuthweni kumbe wake wangena ku-CIO kumbe wangena esipoliseni kuleyana inhlanganiso engakhwalifayi ukuthi abe khona ku-secretariat.
Isikhulumeli senhlanganiso yekhaya vote umnumzana Nkosikhona Dibiti uthi kumele izeki isebenze nenhlanganiso ezizimeleyo ukuze abantu bayethembe.
Njengekhaya vote esikunanzeleleyo ukuthi abantu abaningi balolwazi oluthile ngokuthi ama-elections ahambi kahle eZimbabwe because of ama-reasons atshiyeneyo. Okwenza ukuthi abantu bengayitrust izeki ukuthi khona impumela yokhetho eZimbabwe ihlala i-contested ukuthi akukhanye ukuthi owinileyo mbani, ongawinanga ngubani, omunye la ehambe egijima ekhotho ethi hayi mengwinileyo lapho awuhambanga kuhle ngaleyo ndlela. So uhlupho olukhona kakhulu ukuthi ama-citizens wona ngokwawo abantu bathi khona ama-elections la akho transparent. I-transparency itho ukuthi khona abantu bavunyelwe ukuthi babone ukuthi i-process yokhetho leyana lama-stages atshiyeneyo.
Ekugqithweni kokhetho lukamhlaka 26 Mbimbitho, amabandla aphikisayo ethesa izeki umlando wokuba isikela ibandla elibusayo ngokulipha ugwalo lwamabizo abantu abavotayo incitshe amanye amabandla. Abezeki bathi bayenza konke okusemandleni abo ukuba ukhetho lweZimbabwe lukhululeke njalo lwamukeleke kuZulu. Bekhuthaza abamabandla aphikisayo ukuthi kumele batho abakhuluna ngakho kibo ukuze babone ukuba inkinga ingaphi sibili kulokuthi babe besola kwabethula izindaba lasezinkundleni zokuxhumana ezebulenjini eze-social media. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
ELeRussia lithi kulamasotsha kwele-Ukraine edlula inkulungwane elengxenye 1730 asizinikele kubutho lalo edolobheni le-Mariupol. Ngasikhathi sinye iCongress yeMelika isikhethe unkosikazi Bridget Brink ukuba ngummeli waleli lizwe kwele-Ukraine. Elemelika lavala isigodlo salo kulandela ukuhlaselwa kweUkraine ngeleRussia ngombimbitho. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo mnumzana Nqabutho Mabhena unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party.
Esikwaziyo ukuthi amabutho eUkraine ngawali wodwa.
Ncediswa mbani kubaba Mabhena?
Alwa lamabutho eNATO. Kodwa siyakwazi iRussia iyahlasela kakhulu eUkraine. Yikho ke sisazi ukuthi lo mongameli weUkraine Genesis Fire akayifuna isikho ukuthi bayanqoba empini le ekhona e-Eastern Europe. Bamele NATO, njalo utshelwa yi-NATO ukuthi engavumi i-ceasefire ngoba siyabona amanye amazwe afana labo-Sweden lawo esefuna ukungena ukuthi abe ku-NATO. I-NATO kayifuni ukuthi ithi yona iyehlulwe e-Ukraine ngoba kakuso Ukraine le-Russia ezilwayo, i-Russia ilwa lamabutho e-NATO phakathi kwe-Ukraine.
Umnumzana Nqabutho Mabhena ngunobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party. Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Dumisani Theke Malinga olandela okwenzakalayo kwele Ukraine.
Lapha into engiyibonayo mina ngeyokuthi kusukela ekuqaleni nje iRussia yayingahlosanga ukuyakulwa le Ukraine. Yayihlose ukutshaya iUkraine. So ke ngokungena kwala amanye amazwe lawa awe-NATO lamanye aseduze ikhathesi sesikhuluma la ngabo Japan and the rest yikho kwenza ukuthi iUkraine ibe lamandla ukuthi layo imisane leRussia. So ke yikho sekule mpi ke manje ukuthi sokulwiwa, which is what okuyikuthi vele iRussia yona yayingazimiselanga ukuthi zakwenza, yayimisele ukuthi izafika nje chaye iphendule babuyele befundise iUkraine isifundo.
Ye, ungathi lapho ke xa sikhangela okwenziwe ngamasosha akwele Ukraine azinikele kubutho lakwele Russia,
nxa kwenzakele iqiniso ukuthi bese begonjolezelwe. And singakubeka sithi thina yinto evele siyilindile ukuthi ibiza kwenzakala, ngoba ungathi wakhangela kahle uzothola ukuthi kunzima ukuthi baphume phakathi kwempondo lezo zenzwe iRussia. Labameli bamanye amazwe akade eseRussia khona kubiwa sebencedisa iUkraine, so uqondile manje ukuthi iRussia ibasuse ukwenzela ukuthi layo iphindisele. Ngithi yabona into yangikhona, into ekhona ukuthi sekulwiwa njalo sebesilwa lawona lawo mazwe, yikho mina engibona ngani uqondile ukuthi iRussia ithathe inyathelo lokuthi layo iphindisele, njalo itshengisele lokuthi no sekulwiwa ke lapho.
Umnumzana Dumisani Tege Malinga ulandela ukwenzakalayo kwele Ukraine. Livetalk ukuhlelwa sihluzeni bomama lamhlanje isikhangela inhlelo eziqhutshwa ngomama ukuziphilisa ngenxa esimeni isokudilika komnotho. Amabandla aphikisayo athi uZulu weZimbabwe kumele avote ngobunengi akhiphe iZANU-PF embusweni kukhetho lomnyaka ozayo ngoba isiyehlulekile. Linkuthazo iza ngesikhathi umnotho welizwe uqhubeka utshabalala ngamandla, njalo intengo yezinto ezijiyeneyo layo ikhuphuka. Idola leZimbabwe lalo likhithike ngesilinganiso sokungamashumi phose amahlanu ekhulwini 49% nxa liqathaniswa lele Melika emkambo kahulumende. Emkambo kahulumende ngeviki edluleyo idola leMelika elilodwa belithengwa ngamadola alikhulu alamashumi ayisikhombisa 173. Kodwa selithengwa ngamadola eZimbabwe angamakhulu amabili alamashumi phose ayisithupha 258. Emkambo wensita khona idola leMelika elilodwa selithengwa ngamadola eZimbabwe asukela kwangamakhulu amane 400 kusiya phezulu. Ngaphandle kokukhuphuka kwentengo yezinto esigoqela ukudla lokunye, indleko yokufona layo isikhuphukile. Ukuhlaziya loludaba sixoxele lunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule endawonye lelunga leCitizens Coalition for Change umnumzana Bednico Bebe osungula lingxoxo.
Nxa unomuzi ungubaba owakhileyo emzini wakho, abantwana bakhangelele ukuthi yonke into eyenzakalayo ubaba uzabadingela okokudla, uzabadingela okokugqoka, uzababhadalela i-school fees, uzabathengela yonke into efanele ukuthi imoshile layo. So kuyafanana ke nelizwe, ilizwe nxa linalabo abalikhokhelelayo likhangelele ukuthi yonke into eyenzakala elizweni yiyo abayikhangeleyo ukuthi mayifanele ukuthi ilungiswe. Ungakhangela ke ezomkhonomi kathesi eZimbabwe, okuliqiniso esibili eliqinisekileyo yukuthi ke labo abafukusayo ezomkhonomi eZimbabwe kungani ziyabakhulela. Zibakhulela ke abafuni ukuvuma ukuthi ziyabakhulela ukuthi baze bayenelise ukuthi bancedise labo abenelisa ukuthi khona babancedise. Lalo futhi ke bale mthupho olukhulu lokuthi lapha befileka khona badinga ukusola omunye umuntu ukuthi yiye obenza behluleke, ikanti ke hayi ukwehluleka ukuthi khona ulwazi abungalwalo. njalo ekubuseni lapha kwesithathu nokubusa kwangkhona uyabonga kuphiwanga phela into lezi ziphuma egazini zisegazini ngoba phela ungakhompeya iZimbabwe namanye amazwi kuyatshengisa ukuthi hhayi eZimbabwe kulokwehluleka okukhulu kakhulu ngoba thina sisuke kumkhononi okade kungcono sithatha ilizwe ngesikhathi sika-1980 sesifike ezingeni lokuthi sesiyilabana asebebalelwa emsileni ngokwehluleka ukuthi siqondise kumbe silungise ezomkhonomi wethu. So ngaleso sizathu ke hhayi mina ngesilungu ngathi I put the blame squarely on government, especially the government of the ruling party ZANU-PF.
Uya muzwe yakhuluma ubaba uBhebhe babagawule kuthiwa sokulehlulo kuyinto lokhu kuthi kulehlule kunjalo lisuke lidinga abathakathi lapho kungela abathakathi khona.
Ye ngiyamuzwa sibili mzuku laphana ngiyamuzwa uBhebhe uyakhuluma sibili. Ye kodwa omu umqondo uthi mina engibonayo ukuthi abathakathi bakhona. Abathakathi bakhona abakhona vele abaloya emini lebusuku. Ngoba ungakhangela ukuthi isabhothi yethu ekhona kwe-economy inganani, isenziwa ngubani, kuyaqaca khonokho. Ungakhangela umona lwesiphakathi kwayo, okuningi kwakhona nkomo yisabhothaji kuphela yodwa ekhona egcweleyo eyabantu abayibo bafuna ukuyihlulekisa uhulumende. Khonokwana ngike ngakukhuluma ngathi umthuli usebenza 24 hours a day ezama ukuvala izikhala zamatsoti lamasela atentayo. Manje nxa umthuli kuyavala ngapha eliye isela libhoboza ngapha njengegundwane, naye kuyavala ngapha eliye isela libhoboza ngapha amasela abhoboza ngapha. Umthuli ngumuntu ongalaniyo esebenza kushiku lemini, kodwa amasela la lamatsoti la amfune ehlulekile, kodwa amanye akhona kadingi kwehluleka, awona dingi ukudla kuphela, abakhethi ukuthi badlane. Yilabana abantu abangadlale le ngcekeza nje. Ibi la nxa ungagoqela imali ngothuzi bangayigezisa bayisebenzise, la nxa ungathi kumbe bebuye bethole ikhanda lomntwana belithengisa behamba belithengisa abantu bakhona esihlabo lapha eZimbabwe. Angikhulumi ngokomamabandla ezombuso asezepolitiki, hhayi ngikhuluma nje ngomshowo wabantu, imikhandi yabantu esesinayo kuleli lizwe ababulala ilizwe labo, okuyise zokuthi baleyakhe bona bayalibulala labo ilizwe. Yiko uhlupho esilalo ngabantu amaZimbabwe nje esilawo kade ezamso, kugcwele amasela, kugcwele i-corruption, kugcweleni yonke into kuyafanana nje.
Nanso baba Pepe.
Bakithi ngike ngishilo ngangikhuluma la ukuthi nxa ungubaba ungabona imili yakho isehluleka ngiyoyiqondisayo. Yabona ke kulicala kumbe ngithi akukho emthethweni ukuba nisela. Sinamapholisa okufanele ukuthi abophe abantu, sine-anti-corruption okufanele ukuthi ibophe abantu. Kathesi kunanzelelayo ukuthi khona okwenza ukuthi abantu babe balitshwana babotshwa yi-anti-corruption namapholisa yikuthi abaningi bangikhona abayinvolved kwi-corruption yale ekhulunywa wabo uGawule yibo kanye abasemqoka ekubuseni kwelizwe. Okutho ukuthi nxa kufanele ukuthi ngababotshwa kababotshwa ngenxa yokuthi yibo ababe besatshwa ngamapholisa abantu anti-corruption. So ukuthi kuqonde lapha ungakhohlisi into sithi sona inhlanzi iqala ukubona ikhanda, ingavele ibona ikhanda ihlala sonke sibonile. So kutho ukuthi lapha ezilethupho lokuthi ekhanda yikho lapho kubone khona, nxa singazange silungise khona phana phezulu ibonake akulanto esizayenza ngoba imithetho ikhona ebopha abantu amapholisa akhona iy'ngadi ezibotshwayo zonke zikhona. Why abantu bengabotshwa nxa kuwukuthi bayaganga benza okungayisikho? Ngizakubisela nje into eyenzakale maduzane lapha. Lapho ofica khona ukuthi uhulumende uyaphuma namhlanje esithi yena akusela muntu bhenki okufanele ukuthi iboneke umuntu imali, athe sebona ukuthi leyo decision ayenzileyo akayenzi, abe sechibilika futhi avukeze ukuthi hhayi selinganinika futhi abantu imali. Ukhanye ngani layo uhulumende kavele kayazi into ayenzayo.
Udaba lwenkohlakalo baba Gawule sesike sezwa umongameli laye elusola esithi bakhona abantu abakhohlakeleyo kuhulumende. Abanye bathi abantu labo kababoshwa ngoba ngabangane bakho umnangakho.
Baba Nkomo, abantu yazi ilizwe leli yamangalisa ngoba abantu bayafisa ukuthi ngabe umnangagwa uba lipholisa, upresident umnangagwa abe lipholisa, abe yizakhi, abe yikho konke, abe yikhothi. Amasela la nxa ebanjwa engaye ekhothi, ekhothi iyabayekela. Ngibona amanye amasela eVictoria Falls ngale town council yena la eMDC bade banjwa kubeyekelwa abe-CC bona bana wonke kumbe hhayi ezanupiyefa amasela akhona kumbe lani amakhothi afike abayekela. Izakhi yona layo nxa ingasebenzi kufuna thina njengamaZimbabwe sibambane. Kathi ingani abantu bayabambana ngezinye izinto ezithile, indawo engabambani besola amakhwetha ukuthi adinda besekele ukubopha amasela.
Umnumzana Belief Gawule ngowezano PF bexoxa endawonye lo mnumzana Petniko Pepe owe Triple C. Lithiye indlebe kweze kuseni kusasa lizwe ihlandla lesibili lalingxoxo. Kwanele Mthwakazi yimi uNtungami Linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri eZimbabwe.